ndofunga kuti ona kuti vatanga munzvimbo zhinji tanga dzine vamwe vedu vanga vachitenderera vachingoonawo zvavo kuti tiri kufamba sei vatanga chataona ndiyo kuti dzimwe nzvimbo dzese dzaatangadzo vanga vaine equipment dzavo zvekushandisa zvavo kune nzvimbo shomawo dzatangonzwe kuti kunogona kuti kwamboita machallenji kunyanya yeequipment ndofunga inyaya yekuti pamwe dzimwe dzenguva anga agarisa asi chimwe chataona zvekare ndechekuti dzimwe dzenzvimbo dzacho dzakaiswa pamalisi dzinogona kunge dziri kure zvekare nevamwe vagari
ndekupi uku mungapa muenzaniso
zvakafanana nekuchuru farm churu constituency tinoona kuti maregistration center haari kupedyo nepedyo takura kuti pane vamwe vachatifambei kuti vakwanise kunge vachienda kunorejesa kukabima zvekare tanzwa nyaya imwe chete iyoyo tozoona zvekare nenyaya yekuti pamwe izuva rekutanga uye vanenge vachioparata mameshinzi aya dzimwe nguva hazvisizvo zvavanogara vachita nguva nenguva saka tamboona kuti kwanga kuine kumwe kwatingati kwanga kuine yatingati slow registration kureva kuti kurejista kunenge kuchiitwa pashoma nepashoma vachitora nguva yakati wandei saka tinotarisa kuti pamwe zvichida nekuda kwekujairirana nemameshinzi aya pamwe mangwana zvichienda kumberi togona kuona izvozvo zvinenge zvaimpura
mungati chirongwa ichi chakashambadzirwa zvakakwana here
panyaya yekushambadzirwa kwechirongwa ndo yatanga tichitochemawo nayo nekuti ndofunga vazhinji vakaona listi rekuti basa ritange richitanga vakatanga kuona infomesheni musi wesvondo yapfuura zvichienderana neinterview kana zvichienderana ne article yakabuda musunday mail zvichibva ipapo pakazongoita kutaura kushoma shoma takutopinda muchiondo rachona sakureva kuti havasi vese vanga vawana information yekuti chirongwa ichi change chichitanga saka kureva kuti ndo chimwe chinhu chaichimwe chitaita kuti chigone kuti nonokei kuzopika pachinozenge chanoti pikei ndofunga ndo pavanenge vakuenda kunopendera chirongwa chavo because taona kuti vane mazuva 10 chete mazuva gumi ndo akaisa pachirongwa ichi vakaisa zvekare macenters asiri kusvika 5,000
izvi zvinorevei
kureva kuti haasi kusvika even half yemacenters atinotarisira akamboshandiswa kumashure uku saka tinogona kuona kuti zvinogona kunge zviri zvimwe zvekare zvinogona kudzosera turnout yechirongwa ichochi kumashure
mungakurudzire zeki kuti iite sei chaizvo
tisi kungokurudzira zeki chekutanga tanga takatarisira vekuti vekuaregistra general vekwamuchiti vachafamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachipa vanhu zvitupa mabirth certificate vakarasawo zvitupa vachireplesa zvitupa zvavo tichibva ipapo tozoonawo vezeki vachiuya vachipinda asi pakupinda kwavo nenyaya yekuda kwokuti vane mamwe maboundaries akagadziriswa kana kuti anogona kunge akashandurwa padilimitation akabva mukuitwa izvi vaigona kumbofamba zvekare vachidzidzisa vanhu zvazvinoreva uye vachiudza vari vanhu vari munzvimbo dza nemaboundaries matsva aya zvazvinoreva kunyanya kwavari ivo vanenge vari munzvimbo dzinenge dzakawedzerwa kana dzakapiswa kune kwadzakanga dziri munguva yapfuura iyi zvichizoenderana zvekare nekufamba kwavo vachidzidzisa vanhu pamaererano nezvakakoshera kuti vange vachinyoresa kana kuti vachitranzera
nechikonzero chei
nota vanhu vanenge vari marogers saka vanogona kunge vachigara munemwe nzvimbo atizvozvi pamwe akanga achigara kumabvuku but akamuvha akaenda kudzuva rasekwa haana kutransfera chinenge chinori mupfungwa dzake ndechekuti aiwa ini ndakarejista asi haachaziva kuti kwaakarejistra nekwaakugara nzvimbo dzaita se dzasiyana saka zvose izvi zvinhu zvanga zvichifanira kuti komishoni inge ichifamba ichidzidzisa vanhu nezvazvo vawane infomesheni yakakwana.